Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Dichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvangudeza zvicharani zvavamupambiri zvavati ano madhamu rega ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsvageni chikosi ndabva kuBulawayo toda kuona vamupambiri kunoti vasvike pamota yaye handisizvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudii kuonana navo.
Nengo yeMDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. DC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Shela zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Tingangubeza zita rani ravamupanduki ndobva vati ano madhamu rega ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi sajeni chikofu ndabva kuBulawayo toda kuona vamupanduki kati vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemabiki yachiitwa makuseni kanzi no kungoti vasvike pamota yaye handisizvati vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka ndinosvidza kudii kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabva vangonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office ndorod yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kutano dhuze ne mutongo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai zvadamupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspekita kuda kwashe Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vavashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemubikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kutira mapurisa aite investigation yayo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi sachigara wezanupf Masvingo varobson mavhenyengwa vati vasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika
kuti hangu mataura ndisati ndazvinzwa izvozvo ndichibvunza kwanyika kwacho kuti kune inzindi yakadaro here asi nyaya ndinongoziva ndechekuti isu vanhu vezanupf hatigoni kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotya mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndigowatwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo asi ndichawo hangu kana kune inzindi yakadaro but vanogona vatori vari vanhu vangokona navo pane zvavakona kwete kuti zanupf hatina vanhu vatambotuma zezanupf
asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyora kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yava kugadzirira kuita sarudzo dzemabhai elections muna kurume
saka isati tisi kufara sevechidiki ende tichitarisirana nemabhai election atiri kusangana navo atinawo muno kumamwe nezichivi nemasvingo eben tinoona kuti zanupf yafunga kuita zvemhirizhonga saka tinotarisira kuti isu semayuth tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiabda kuti vachinyangariswa tinofanirwa kumira tichidifenda hatifanirwa kutyidzigwa tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubharuka
mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupambwa kwakaitwa baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzisira ane matatu kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yemdc alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanupf ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Nhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani yeImpala Car Rental gore rapera. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti vaJoseph Chilimbe navaRogers Manyanga dzeforoma vatura mutongo wekuti vaharuziveshe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuziveshe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vaSimon Chabuka vati vafara nemutongo wedare.
Hanzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavainzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14 vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo westatutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda Tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa vari kuviga kunze kwenyika izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe noupfumi hwakawanda vatagwirei havadi kutaura nevatoro venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora pasipoti yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye pasipoti isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kuCOVID-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785 vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nharembozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya
ini ndakaona mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda reCOVID-19 iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo
muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzira yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai
pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kupare renyatwa hospital ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa vanhu varida kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurikuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududze sezvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana. Asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura. Vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bhuruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechiMuslim nemaKristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chigwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambu nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19 vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa neStudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamudyandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica ukowo vari pamudyandigere vachiwana madhora makumi matatu kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro.
Masalari inotiposhera pakuti roo kuchengetedzeka kwatinoita sevashandi uyezve ndopanobva mapension pamaallowance apa pana mapensions uye 75 zvayo mari isingakwani zvinotarisirwa nemunhu kuti ararame. Tiri kuti hongotazviona asi takuziisa vamunangagwa vamutirinuve kuti tizodzoka kubasa tichiri kuda ESG 540. Tichikurudzirawo varayiridzi kuti musanyengedzwe nezviwitsi musevana vadoko. Tine basa rekuramba takamira tichirwa neumari.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vaudza Studio 7 kuti vari kungonzwawo nezvegwaro iri pamadande mutande. Asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
Hatitombozivi kuti iofficial position yegovernment here kana kuti haisi. Isusu tinomirira zvinouya patafura zvauya patafura ndozvatinotisusi nyange kwatiri zviri official. Saka pari zvino handina zvandingada kuti nditaure nezvazvo. Tinomirira meeting iri kuitwa svondo rinouya. Meeting iyoyo tiri kutarisira kuti feedback kubva kugovernment pane zvatakatura muna December zvokuti tinoda iye zvino kubhadharwa nemaUS dollars.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vehurumende vaPaul Mavhima kanawo munyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadavirwe. Vachitaura neStudio 7 munguva pfupi yapfuura, vaMavhima vakabvuma kuti mari yepenjeni iri kupiwa vari pamudyandigere ishoma zvikuru, vakati hurumende iri kugadzirisa izvi. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanotiwo hazvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva.
Isu seEducators Union of Zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu nehurumende inoita zvatingati mokari yekuti pa $75 seCovid allowance. Sevarairidzi tinoona kuti tiri professional, tinotarisira kuti employer wedu atibate zvine chiremera chinodarika ipapa. Dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we $540 ive iyo inouya iri cash. COVID allowance hayo youya iri RTGS.
Mutungamiri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane, asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuAmerica.
Takaona gore rapfuura kuti musure mukunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari posara pasina chauviri. Saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita hurongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kuma United States dollars. Izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadha kuma United States dollars, transport inobhadha kuma United States dollars, chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri muma United States dollars. Kungavi kudzidza chaiko, tiri kuona kuti school fees yakunetsa. Isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu. Chokwadi kuti vana vangagara kumba here murairidzi achienda kuchikora achisiya vana vake vari kumba.
Mugore ra2020 apo chirwere checovid-19 chakaramba chichitekeshera, hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane, asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu. Pave nengo yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuAmerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018. Asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kuCameroon kunokuzirira maWarriors kumakwikwi eAFCON 2021. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSport and Recreation Commission vaGerald Mlochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemaWarriors kumakundano aya. VaMlochwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru, asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevararidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi. Mutsigiri weCapes United ane mukurumbira vaFrancis Kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu.
Kuenda kubhora vasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muZimbabwe muno. Takononge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo, papo ndapererwa. Then you expect my results panhu pakaita seipapo. Don't ever expect results and don't blame even the coaches, even the players.
Izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti Zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana neSenegal nemuvhuro. Asi munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vave kuedza masangano kana makambani akazvimirira ega kuti avabatsire nechimbi chimbi.
Takutokumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani vanofarira zvebhora vanogonawo kana vachida kutiyamurawo kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero, pane munhu waanenge achideedzera ariko kumateresu kuti ngatifambe ngatifambe vakomana.
Aka kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafainari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kuvatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai vange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukunyuku.
Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya, asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa, zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga muna mbudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa kuti zvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubhikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere checovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzecovid allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanga nokugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agara akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika tisen.